manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina gumiguru 20, 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzinda weZimbabwe muAmerica wobatsira Zimbabwe nechikafu. Vabereki vochema chema neuori hopa kuti mapepa ebvunzo abude tisati dzanyorwa. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vobvumidzwa kuenda kunoona vaJob Sikala nevamwe asi vachipiwa zviga zvakawanda. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weAmerica muZimbabwe kuburikidza neUnited States Agency for International Development, USAID, nasi watsigira sangano reWorld Food Program, WFP, nemari inosvika mamirioni makumi matatu nematanhatu nemazana manomwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica, kana kuti $36.7 million. Mari iyi ndeyekubatsira pachirongwa cheWFP chekupa vanhu vane nzara chikafu munyika. Godzuni Mangundla anotipanyaya inotevera.
Mushandi mukuru pamuzinda weAmerica muZimbabwe amai Elaine French vazivisa izvi nhasi vachiti rubatsiro urwu runouya apo nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe dzakatarisana nedambudziko rekushaya chikafu kudhura kwacho pamwe nekudhura kwemafuta ekubikisa zvowedzerwa nehondo pakati peRussia neUkraine vati America yakazvipira kubatsira Zimbabwe kupedza dambudziko iri ndosaka vapa rubatsiro rwemari iyi kuti ishandiswe kutenga chikafu pasi pechirongwa chinonzi Lean Season Assistance Funding.
Achieving food security during Zimbabwe's lean season is always challenging. Geopolitical events on the other side of the world have made it even more so this year. But the United States is ready to assist. Today, I'm happy to announce $36.7 million for 2022-2023 Lean Season Assistance Funding provided by the U.S. government for the people of Zimbabwe.
Kupava nuchikafu muZimbabwe nguva yenzara kunonetsa. Uye zviri kuitika kune dzimwe nyika izvi zvinoita kuti zvinhu zvinyanye kuoma. Asi United States ichabatsira. Nhasi ndinofara kuzivisa rubatsiro rwe $36.7 million United States dollars. Iri mari yekutenga chikafu mumwaka wa2022 kusvika 2023. Mari inobva kuhurumende yeAmerica.
Amai French vati vanofara nemashandiro avanoita neWFP vachiti vave neukama hwakasimba kubatsira vanhu vemuZimbabwe nechikafu pamwe nekutsigira mabasa ekurima munyika. Vati mari yavapa nhasi ichabatsira vanhu zviuru mazana manomwe 700,000 pamamiriyoni matatu nezviuru mazana masere 3.8 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika. Vamwe vacho mamiriyoni matatu nezana rezviuru kana kuti 3.1 million vachabatsirwa nehurumende. Vanhu vachapiwa chikafu pasi pechirongwa cheUSAID neWFP vari mumatunhu anoti Buyera, Wedza, Mudzi, Bikita, Chivi, Ngai, Mangwe neMount Darwin. Pasi pechirongwa ichi, munhu mumwe chete anopiwa chibage, mapfunde, nyemba, pamwe nemafuta ekubikisa. Amai French vati kunze kwerubatsiro rwavapa nhasi, hurumende yavo iri kutsigirawo WFP nemamwe masangano nemamiriyoni nezana nemakumi mapfumbamwe nematatu emadhora ekuAmerica, $193 million kuti itsigire mabasa ekurima munyika yose.
Aside from emergency food assistance programming through WFP, U.S. government is also providing
198 million to WFP. Nemamwe masangano kuti tibatsire vanhu kurima chikafu chinokwana. Chirongwa ichi chinobatsira vanhu miriyoni kurima zvinoenderana nekusanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekubatsira kutengesa zvirimwa.
Vanoona nezvezvirongwa muWFP muZimbabwe vaRoberto Bolini vati vanofara nerutsigiro rwanhasi uye vacharamba vachishanda neUSAID kupedza nzara munyika.
We are humble and honored for the assistance that USAID is extending to the...
Tinofara nerubatsiro rwapiwa neAmerica kuvanhu veZimbabwe apo zvinhu zvakaoma nekuda kweCOVID-19, kusanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekudhura kwechikafu. Isu seWFP neUnited States takazvipira kubatsira vana veZimbabwe pamatambudziko aya.
Vatiwo kunze kwekubatsira vanhu nechikafu panguva yenzara, WFP neUSAID vanobatsirawo mabasa ekurima akaita sekuvaka madhamu kuti vanhu vaite madiridziro pamwe neku na kuti varima zvirimwa zvinoenderana nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kuti vawane chikafu chakakwana. Urongwa hwekubatsira vanhu nechikafu vakamirira kurima nekukohwa kana kuti lean season funding inopiwa kubva muna gumiguru kusvika muna kurume mwaka unotevera. Hatina kukwanisa kunzwa pfungwa dzehurumende parubatsiro rwapiwa nhasi sezvo gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi munyori mubazi iri vaSimon Masanga vakaudza Studio 7 Masvondo Pfuura kuti vakaronga neWFP kuti vachabatsira vanhu vese vane nzara, vakatsinirawo kuti WFP ichabatsira vanhu mumatunhu masere. Vakatiwo hurumende ine chibage chakawanda chinokwana kubatsira vese vane nzara munyika.
Government, as we speak, tine capacity to feed everyone. Chibage chedu chatinacho kuGMB chinokwana kuti tikave marequirements eshe eDepartment reSocial Welfare. Takuri kuti social development bazvano patindiroro Department reSocial Welfare. Tine enough grain to cover everyone. But tagara tataura kuti Zimbabwe is open for business. Hatidi kubatsirwa and tagara tichibatsirwa through organization yandataura United Nations WFP.
Kubva pakutanga kwegore kusvika pari zvino, USAID yapa rubatsiro rwechikafu kuZimbabwe runodarika mamiriyoni makumana nemana $44 million, kwozotiwo rubatsiro runodarika mazana matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica mukati memakore mashanu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nyaya yehuori nechikiribidi chekuburitsa mapepa ebvunzo dzisati dzanyorwa iri kuenderera mberi, zvopa kuti vabereki vakawanda vatyire kushaya chiremera chedzidzo yevana. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vana vaine mapepa bvunzo dzisati dzanyorwa kubikita nekwazvimba. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Ane mashoko ari mumaoko eStudio 7 kubva kuvakuru vakuru vemapurisa masvingo vati vari kuferefeta vana vepachikoro cheBikita Fashu High School pamwe nepamushana High School vanonzi vakabatwa vaine mapepa ebvunzo dzechirungu munhare mbozha dzavo. Asi mutauriri wemapurisa masvingo Inspector Kudakwasha Dhiwavata vasati vanzwa nezvenyaya iyi kuBikita Fashu sezvo vanga vasiri muhofisi. Nemusi wechipiri vamwe vana vakawanikwa vaine bepa remedzi kwazvimba kumashonaland west. Mumwe mubereki wemasvingo Pastor Kapa Mukwadi vati izvi zviri kukonzerwa nehori kuzimutse kana kuti muzvikoro.
Iya, tinozviona kuti zviri kubvisa chiremerera chedzidzo yedu. Hazvina kuitika pamushana chete chero kukwa murombedzi tiri kwavati kune bepa remedzi rakalika. Zvoreva kuti zimuseki yava iyo uo rava kukonzeresa kuti mastandards edu afe, uye zvavakonzeresa kuti vasingagoni vapase vanogona vachifoira nokuda kwokuti vanenge vane hama dziripo. Ndoona sekuti zvikatoongororwa chaizvo tinogona kuwana kuti kune vanhu vanogona nge vachitowana macertificates eo level vasina kutombomagarira pabeni nokuda kwecorruption yazara. Kufuti zvavakuuraya standard yeeducation yedu.
Amasvinga zvarebwa nashe vapomera zvimwe zvikoro mhosva yekuita horo wekuburitsa mapepa kuti vana vanzi vakapasa zvinozokanganisa dzidzo yevana.
Ya, iniso mubereki ndinoona nyaya yokulika kuri kuita mapepa ebvunzo pazvikoro chiitiko chisina kunaka zvachose, hatizvitarisiri. Zvinobva zvapa vana kusazo dziza neshungu achiti nyangwe ndikadziza neshungu wandanga ndichikunda wanozongondikunda nokuti unenge achiwana access yebepa tisati tanyora zvekare zvinoratidza corruption yakanyanyisa nokuti bepa iri haringobudi rinotobuda richitengeswa saka inyaya yemari necorruption iri kuitika kuti vamwe vazowana bepa.
Izvi zvatsimirwa nemukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union in Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takachira Zhou vati nyaya yehori pakuvhurira vana mapepa bvunzo dzisati dzanyorwa kunokanganisa dzidzo yevana vakashora vari kuzviita izvi.
Saka izvozvo kukona hongu zviriko kune zvikoro zvinotozikama kuvhurira mapepa gore rega rega maadministrators anenge aronga navarayidzo ipopo asi kushaya professionalism. Tinoona sekuti zvezvekare izvi zvanyanya nemhaka yekuti kune vanhu vakupromota kwete on the basis yemerit asi kuti political affiliation yako. Saka vanhu ava vari compromise. Isu tinoda kuti promotion iite on the basis of merit, maadministrators wavanhu vane credibility neintegrity zvokuti havabvurire mapepa. Vana kana vatadza vatadza haasiri murayiro.
Mutauriri weZinsec Muzare Nekizlamini vati bazi ravo riri kufevheta nyaya yekubudiswa kwemapepa iyi.
Saka Zinsec iri kuita mainvestigations parizvino kuti tione matano ekuti tinozoita sei nemapepa akaonekerwa nevana. Tirikunzwa kuti pane mapolice report akaiswa zvichisanganisa nenyaya iri kubuda iri kuvhikita yakabuda ndeko kuti kune police report yakaiswa nechikoro kuti pane vana vakawanikwa vane mamwe mapepa ebvunzo dzisati dzanyorwa. Idzi nyaya takamirira kuti dzisvike kwatiri kuti tikwanise kuona zvekuti matano atichaita tichibva ipapo ndeapi.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari mudzidzisi wepachikoro chepamusoro cheGreat Zimbabwe University Dr. Deson Mugodzwa vatendawo kuti zviri kuitika izvi zvinodzorera dzidzo yemunyika kumashure.
Malikages, they don't augur very well. International community, you know, kuti isusu corruption yedu yanyanyisa. The exam zedu hazvina mastandard yekuti vana vanenge vaine chance yekuti vari kukonza kuwana mapepa asati anyorwa. Saka dzidzo yedu inoramba ichienda pasi, haikwiriri inoenda pasi. Painternational noti iri kuonekwa pasi nenyaya iyoyo yekuti havachatrust maresults edu noti haasi ichokwadi kana ichiita zvekudiri kusaizvozvo.
Muzvare Dlamini vati zviri kuita izvi hazvizokanganise vana vasingaiti musikanzwa sezvo vasiri kuzomanikidzwa kunyora bvunzo zvakare. Vati vachabatwa nemhosva havasi kuzopiwa zvavanenge vawana mumazamanishoni kana kuti maresults. Muzvare Dlamini vati vanobatwa nemhosva dzeuori vanogona kukandwa mujere kwemakore mapfumbamwe. Dr. Mugodza vaendera mberiwo vachiti izvi zviri kukonzerwa neuori hwakatekeshera munyika uye nyaya yekutambura kwevashandi vari mubazi redzidzo pamwe chete nekuZimsec. Vana vefom 4 nefom 6 vakatanga kunyora bvunzo svondo rino uye vanotarisirwa kupedza mwedzi unouya. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vapiwa mvumo yekuenda kunoona mumiriri weZengeza West mudare reparamende nemumiriri wechitungiza North vaGodfrey Sithole nevamwe gumi nevashanu vari mubato avo vari mujere reChikurubhi. VaChamisa vaimbenge varambidzwa kushanyira nhengo dzebato ravo nevakuru vemajeri. Asi mutsamba iri mumaoko eStudio 7, vakuru vemajeri vatenda kuti vaChamisa vashanye asi vachivati havafaniri kuita zvematongerwo enyika. Nezvimwe zvavataura zviri kunzi negweta ravaChamisa vaObey Sithole hazvisi pamutemo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaObey Shava.
Hongu tapuwa mhinduro nakomishina mukuru wematirongo emuno muZimbabwe akataura iye kuti ari kubvumirana nesu kuti vaChamisa vane mvumo yekunge vachinoona hama dzavo nevatsigiri vavo vari muusungwa vari kuChikurubhi nekuHarare Central asi vabva vapa zvisungo zvavatara zvinofanira kutevedzerwa navaChamisa.
Ndezvipi zvivashava mungatsanangure?
Hanzi vanofanira kutizivisa paine mazuva akati wandei kuti vatange vachiuya musi wakati nenguva dzakati. Zvekare pavanouya havabvumirwe kuti vataure chero nani zvake chero nevatapi venhau zvekare havabvumirwe kuti vaite kana maslogan zvine chekuita nebato ravo. Ndingangoti tsamba iyi ine ungwandangwanda hwezvinhu zviri kunze kwemutemo zvanyorwa nakomishina. Ndinodavira kuti havana kumboverengawo bumiro remutemo kuti vanzwisise kodzero dzavachamisa pamwe chete nevatibhi vavo. Nekuti vakanga vaverenga bumbiro remutemo, handaifunga kuti vaitishishita nekunyora gwaro rinonyadzisa kudaro rinotyora kodzero dzevanhu.
Saka imi semagweta avachamisa muri kuuronga kuita sei nezvamuri kuti hazvisi pamutemo zviri kutaurwa nemukuru wemajeri?
Tiri kufunga kutanga kuonesana navo zvichida munhu anotodawo rubatsiro kuti anzwisise nyaya dzekodzero idzi anogona anyora mukusaziva kwake. Saka tichada kuti tionesane navo, kana varamba vakaonesa musoro hatinai kubatira naye kunze kuti vazvizviudza tichivaendesa kumatare.
Avo vange vari gweta ravachamisa vaObey Shava vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yazivisa nhasi kuburikidza nemashoko kuvatori venhau kuti kutanga musi wa1 Mbudzi hakuna sarudzo dzemabuy elections dzichaitwa kutsiva vanenge vafa, kudzingwa mumapato avo kana kusiya basa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitemo vari mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lavmo Maduku.
Ndo zviri mubumbiro remutemo weZimbabwe rinoti iro sarudzo dzinoitwa makore 5 ega ega, makore mashanu. And then kana pakanga paine munhu anenge abuda pane paanenge akaiswa pakusarudza, panofanira kuitwa sarudzo yatinoti by-election. Asi zvinenge zvichingoitika kana tava kusvika kune imwe general election inouya after 5 years, kana tava padhuze dhuze negeneral election, hatichafani kuita mabyelection. Kana soti pakanyanyahafa kana pane zvaitika, hatifani kungovhota nyange taakutosvika pageneral election. Saka kudhuze kwacho kwakanyorwa mubumbiro remutemo mwedzi bange 9, saka 9 months.
Asi taona ivo vari kuti kana kwasara atingati mazuva makumi mapfumbamwe kana kuti 90 days. Saka chii chinozoita kuti tizosvike ku9 months? Inyaya dzana proclamation, nomination nezvimwe here zvinenge zvichifamba sei?
Tozosvika ku9 months kuti panenge paine nyaya yekambeinga, patinenge taapadhizito neelection like 9 months kana kuti avanhu vanenge vaeelection iri kuuya election huru chaiyo. Saka pakati papo hapapanochaitwa general election. Sakiti patinosvika muna December uchaona kuti muna January 2023 vanhu vese vezvematongerwo enyika vanenge vaora nezveelection, general election inenge ichifanirwa muna July kana kuti muna August. Saka pfungwa dzemunhu wese munyika dzinofanira kunge dzaakutarisa hurumende yatinoda kuisa pamberi apa ndeipi. Kwete kuti makadaro maamotanga kutaura nezvekuti moda kuita mabyelection, neunyange paramende yacho inenge iripo kana maloka authorities anenge aripo anenge akutaita zvinhu zvakawanda vakamirira sarudzo.
Saka izvi hazvizokanganisi here vanhu vanenge vaine mumiririri anenge afa kana kuti adzingwa mubato imo muna Mbudzi umu?
Hazvizokanganisi nekuti kana munhu akabva pachigaro panotomboita nguva yamunenge musina mumiriri. Nyange musina mumiriri zuva rimwe chete, hamuna mumiriri vhiki, hamuna mumiriri mwedzi, muchigadzisa kuti muchaguma. Saka nyaya yekuti munombogara imwe nguva musina mumiriri yakatogara iripo haikwanisi kurambika. Hakuna kwazvino kwasingaitiki zvakadaro. Saka apa senyika vakanyora bumbiro vanhu vakaona kunge 9 months time diki yekuti vanhu vakanga vangaenda pomamwedzi iyoyo vasina mumiriri, vanenge vakamirira kutipaite mao vamwe vamiriri.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lavmo Maduku vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Liz Truss vazivisa kuti vave kusiya basa nhasi mushure mekunge zvivimbiso zvavo kubato ravo remaConservatives nenyika yeBritain panyaya yezveupfumi zvapa kusagadzikana munyika iyi. Amai Truss vati vataurira mambo Charles nezvekusiya basa kwavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vanogara kuBritain ikoko vapanyika kare manzira kuti tinzwewo maonero avo.
Azininga Prime Minister wekuno kuUnited Kingdom Liz Truss asiya basa nhasi.
Vari kunzi vasiya nezvikonzero zvakadini?
Liz Truss vanga vaine atinoti mapolicies avakanga vakapromisa zvivimbiso zvavanga vakapa pavaikambenira kuti vapinde pachigaro. Vazopinda pachigaro vakatanga kudududza vachisandura zvese zvizhinji zvavakanga vataura kuti ndo zvavari kuda kuzoita vapinda pabasa. Vakazopedzisira vadzinga mubati wehomwe chancellor wanonzi chancellor kunoku vakapedzisira vamudzinga asi vachimudzinga ari munhu anga achiita zvavanga vari iwo vari kumutuma kuti aite. Kwozoti mazuva maviri varimwe rapfuura minister wavo wehome affairs akabva asiyawo futi basa ndobva ataridza kushoropodza kuti zvinhu zvavari kuita hazvina kunaka. Tingati ndo zvikuru zvaita kuti vasiye basa zvokuti vanga va munhu anenge asisina simba raainaro nokuda kwokuramba vachingosandura zvinhu vachingosandura zvinhu.
Taonawo kuti mazuva avo muofisi angokwana kuita makumi mana nemana 44. Zvakamboitika here izvi munyika yeEngland kuti Prime Minister anosiya basa mumazuva mashoma kudai?
Inini sokuziva kwangu hazvisati zvaitika kunze kana kuri zvinhu zvakaitika makore mapfuura zvingadaro munhoroondo hatingazonyatsoziva zvedu, asi panhoroondo yandinoziva yemakore apfuura anogona kusvika makumi maviri handisati ndambozvinzwa zvichidaro.
Veruzhinji vari kutambiranawo sei nekusiya kwavaita basa uku?
Veruzhinji vari kufara Conservatives aninova ndiro bato raLiz Truss. Vazhinji vacho vanga vari vasingafari neizvozvo zvokuti ari kungosandura kuti haasi kutaridza kuti akamirira chii chaizvo chaizvo.
Dai kuri kwedu kuZimbabwe maionawo zvakadai zvichiitika here kuti vanhu vakangonyunyuta nyunyuta vatungamiri vobva vasiya zvavo mabasa?
KuZimbabwe munoziva ndozvinhu zvatinogara tichitaura kuti kune dzimwe nyika mutungamiriri angava wenyika angava wekambani angava wechii, kana uri mutungamiriri ukaona zvarema unotaridzirwa kuti usiye. Asi kuZimbabwe munozvizivawo imimi pane kuti munhu asiye basa anotorotsvaga masoja nemapurisa nechii neyouth kuti ikurovei kuti musarambe muchitaura kuti ngaasiye basa. Ndo musiyano uri papo. Dei vaidzidzawo chikoro kuti aiwa zvinhu zvinosiyiranwa, kana munhu watadza basa unodii, unosiyirawo vamwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vanogara kuBritain vapanyika kari manzira vachitaura parunhare neStudio 7. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa nemusi wemugovera nedzimwe dzegore rinouya, nyaya yamirizhonga yatanga zvapa kuti dzimwe nhengo dzebato rinopikisa kusanganisira nhengo dzedare reparamende dzikuvare. Vakawanda vanoti mapurisa akasaita basa panogona kudeuka ropa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi, uye nhengo yedare reparamende inomirira mbizo vari nhengo yeCCC vasettlement Chikwinya. Totanga kunzwa kubva kuna vaChikwinya.
Tine urombo kuti senyika takakuziva kuti tine maelection 9 months kubva pari zvino according to the constitution, kana kuchitendera neconstitution zvavo president vachigona kumadeedzera mwedzi mitatu inoraudzira kana kumwedzi mitatu tatasvika kuna August, asi pamutemo tinovhota July kana kuna August. Saka naizvozvo mapolitical parties aakukambena vaine muono wekuti kuri kuvhotwa vhiki gore rinouya 2023. Tiri pakati paizvozvo tazotaita mabielection. Mabielections aya haasi kungoonekwa semabielection ekutarudza vatungamiriri variko kumaconstituency kana kuti kumacouncil anhasi. Inotova mukana uripo kuti tichazokuitirai chii 2023 chinda mberi. Vanhu vaakuita vachimbunyikidzwa vachirohwa nepatira zvano tiyetra dzokera mumaitiro aro akagara richiita kubva 1980 nekuti kana tasvika nyaya dzesarudzo dzinokosha dzinosanganidzira dzemutungamiriri wenyika dzemapalamendi nedzemakansilasi vanorova vanhu nekuita kuti vanhu vagozovhota vachivhunduka vagozosarudza vachivhunduka kuitira kuti iye vaone mahwiniro avanga vachingoita kubva nguva dzo.
Vamugwadi, pindurai chinzwa.
Handifungiri kuti ndingada kupindura zvizhinji pane zvavataura. Ida pamwe ivo ndevangaziva nezvekupindura. Chandoda kuti nditaure ndechekuti munoona kuti nyaya yemhirizhonga tikakombera. Mhirizhonga yanga iripo muripabhuriki yokutanga nemhirizhonga iri kuitika mazuva ano. Munoona kuti pane musiyano unotaridza kuti nyika iri kuenda mberi. Kugadzirisa nyaya dzekurwisana nekukwikwidzana kune chindimba nemhasuro pakati pevapambi vezvematongerwo enyika. Asi somusangano wezanupf uyezve ndakaumiririra handipo pano kuti nditi mhirizho tiri kucerebhureta kana kupemberera kuti mhirizhonga yacho mabodo. Maonero edu ndewokuti mhirizhonga inofanira kurwiswa ipere zvamuchose tsarudzo dziitiwe munyika yedu zvine tsarukano zviri pamutemo zvekare zviri murunyararo zvinosaka kuti naivo vose vanenge vachikwikwidza nevanovhotera vakwikwidzi vazviite murunyararo. Mazidiyavhidiya purai kwakaurawa mukomana Elton Mavhangira wezanupf mumbare umo pamupedza napo nevanhu vetriple c vachirwira pokuchengetera zvose izvozvo zvavazvitarisi nekuti kunotsvakwa kunzi zanupf ndiyo ngaipomerwe. Vanhu vezanupf havana kodzero dzevanhu, chero vakafa ngavavesehuku havana kodzero. Kodzero dzinowanikwa kune vanopikisa. Aiwa, maonero iwayo akashata uye hatibatsiri semapato makuru kuti rwise mhirizhonga. Ngatiikonfurande sezvairi uye sezvainouya ichiita mapato medu kuti vanhu vedu vazive kuti nesuwo vatungamiri hatizivi.
Vachikwinya, pindurai tinzwa.
Chokutanga, vamugwadi vanobvuma kuti pato ravo rinoita zvemhirizhonga. Vanobvuma First Republic ndakupaimukanaka mati paFirst Republic makanga muine huwandu hwakati nyanyei hweviolence pane hwamuinawo pari zvino painiya muri kuti Second Republic. Isiri kuti zanupf yakanga iripo kubva 1980 ichitanga kutonga Zimbabwe inongova zanupf imwe chete ingava ichichinja vatungamiriri asi zanupf.
Vamugwadi, pindurai tisaswerera kuvhiya katiyo.
Munoziva handizivi kuti zvavanotaura zvinorevei kune vanoteerera. Let the listeners be the judge. Kana vachitaura vanoita zvokudonongodza matestisi kana kuti zvinhu zvakatsarauka zvinenge zvaitika mhirizhonga zvavanenge vaona sekuti zvakanganisa vanhu vavo ndizvo vanobata chete. Ndabvunza mubvunzo pano vachatondinendi chikwinya vari kuti panonongi che apo nepapo vachiita hwedata. Tinoda kufamba kwezvingororo uye zvavanofanira kuziva ndechekuti tinge tiri pamhepo kudaio tine ruzhinji rwavanhu nerwakateerera kusanganisira vatsigiri vedu nevatsigiri vavo. Vanofanira kunzwa mashoko anofanira kutaridza kuti zvose zviri kuitika izvi hazvidiki nemapato avanofunga kuti vari kuzviitira. Asi ukatinzwa tichitaura pano mashoko ataurwa navasetlement chikwinya anoratidza kuti ivo somutungamiriri kubato ravo. Kana ndichiti pfumbudza handisi kuva kutinoenda nei ndinoreva kuti tinotora mapolisisi ehurumende yezanupf iripo ndozvotinoenda nazvo kuti otarirai nyika yakaguta takaita pfumbudza. Tarirai madhamu akaguta hurumende yedu yezanupf iri kushanda. Tarirai migwagwa tiri kugadzira. Tarirai mbeu tiri kupa vanhu kubudikidza nomutungamiriri wedu presidential input team. Hakuzi kutenga mavhoti ikoko. Ko pangagova nomukaha here pakati pebato rinohwina sarudzo kuti rifome hurumende nehurumende yaro. Kana zviri zvo zvavari kuda pavangazviwanizvi hurumende ndeyezanupf. Ndosaka tirisu tinoenda kukuri sarudzo. Hamusati mamboona sarudzo dzakazi government pane paine zanupf netriple c isu tohwina. Kana tahwina tofoma hurumende yozadzikisa zvisungo zvatinenge tapakuvanhu pamanifesto yedu.
Mukuru mubazi rezvekubuditswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yedare reparamende inomirira mbizo vari vetriple c vasettlement chikwinya. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Totarisa manheru anhasi muchirongwa chedu cheLife Talk tichange tichikurukura nezvechirwere chegomarara repazamu kumadzimai. Tabva tasvikawo kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyalamukela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 20 kumfumfu 2022. Igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe asebelenyanga ezine bevalelwe entolongweni. Inhloko kahulumende wakweleBhilithane unkosikazi Elizabeth Truss uthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla ngoba amalunga ebandla lakhe engasamfuni. Inhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID lamhlanje inikeze iZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike kumashumi amane amadola eMelika 36.7 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abalishumi lanhlanu asebelenyanga ezine bevalelwe entilongweni. Kodwa lolu gatsha lufakele uChamisa imigoqo amele ayilandele. Lokhu kuza ngemva kokuba amagqwetha akhe ebhalele usikomishi wamajele incwadi ecela leyo mvumo kulandela ukuvinjwa kukaChamisa ngonogada bamajele. Encwadini yokuphendula amagqwetha kaChamisa unobhala obona ngezemithetho kugatsha lwamajele uthe umnumzana Chamisa uvunyelwe ukuyabona abasolwa kodwa uthe kumele atshele isiphathamandla phambilini kwesikhathi. Phezu kwalokho uthe uChamisa kavunyelwa ukutshaya izilogani zebandla lakhe kumbe ukukhulumisana labantu duzane lamajele lapho esiyabona osikhala. Uthe akumelanga njalo abe lezibotshwa lezi okwesikhathi esedlula imizuzu engamashumi amathathu i-30 minutes. Sixoxe lo kansila webandla le-TCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Indaba kokuqala indaba ka Honorable Job Sikhala la abanye bakhanya sine labana i-politically akwendaba esingathi i-criminal. Yikho siyamangala ngenxa umongameli wethu we-TCC u-Advocate Nelson Chamisa sewavunyelwa ukuthi ahambe ayebabona ngemva kokubalulelwa izikhathi eside kakhulu kwavunyelwa umuntu wakuqala. So bebephuza besala ukumnika-ke ithuba lokuthi ahambe ebabona besenzela ukuthi banike ithuba uDouglas Mondora onguye abasebenza naye. Yikho-ke kumangalisi-ke kathesi njengoba uDouglas Mondora esehambile-ke uJob Sikhala bala ukumbona yikho sekuvunyelwa-ke umongameli uChamisa. Bese befaka-ke le migoqo ukuthi kakumelanga akhulumisane labantu. Kambe thina simanje ngaso simumumu kaChamisa xa abantu bembingelela kumele aphendule phela akhulume labo. Ungumongameli webandla ungumuntu azwakalayo elizweni kwenzakala-ke kube lama-journalist aseduze befisa ukukhulumisana naye bebuza okuthile akumelanga-ke avale umlomo ale kukhuluma labo. Kunezibotshwa ezinye lazo ezimaziyo njengomongameli welizwe abazafuna ukukhulumisana laye aseyanelwa ukuthi akhulumisane labo kuyinto njengaqondanga okutshengisela ukuthi ilizwe leli-ke libuswa ngodlame kakulandelwa umbuso kantando kaZulu. Akumangalisi kuvele kuyezakala okwenziwa-ke libandla lezanu-P F lo emasontambo somnangako.
kodwa abe ZANU-PF bayakulandula ukuthi balokwenza lalolu daba njalo bayangenela ekuhanjisweni komthetho. Ngisho la uhulumende uyakulandula lokho.
Bayakulandula phela umphakathi wazombambeloya engavumi ukuthi ngiyaloya ngiyaphakathi. Isela ungalibamba litshontsha ulibuze ukuthi kati ubotshelweni uzathi bathe ngitshontshile. Yasho ukuthi ngitshontshile imiphakathi lesela kakuvumi ubugebe ngoba yabe benzakele. Yikho ngizamtefa sozasavuma lokho kodwa kuyazakala ukuthi yiyo nankuke phela labantu bathayela izwe lonke sesiya kuma-by-elections sibona iflabhosi belinyazwa honorable Topa sibonile ikhezi belinyazwa honorable Phulu vele kusebenza kwezanu-P F ukungenzezela izizalwane zezimbabwe njalo kabavumi ubugebeli ngalo kubona kwaba abakwenzayo kodwa into nje yabisegcekene.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-Triple C koBulawayo. Inhloko kahulumende wakweleBhilithane unkosikazi Elizabeth Truss wazise namuhla ukuthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla. Lokhu kulandela ukuzamazama kwemiqambo yemali yakweleBhilithane ngenxa yemithetho yakhe egoqela ukwehlisa imithelo okubangele ukuthi abebandla lakhe lama-conservatives bamtshele ukuthi kumele achiye umsebenzi. UTruss uba ngumkhokheli weBhilithane wakuqala ukuphatha lesi sikhundla okwesikhathi esifitshane kanje. Kumbiko awethule emini uTruss uthe uzaqhubeka ephethe isikhundla lesi okweviki lapho ibandla lakhe elizakhetha khona umkhokheli omutsha. UTruss ungene embusweni ngemva kokuthiya umsebenzi kukamnumzana Boris Johnson laye ophume buthumuthumu esexotshwa libandla lakhe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Lolu daba lobunkomo ludaba olunzima kakhulu ukugavena noma ngithi ukubuyisa ilizwe laseNgilandi akusiko lula ngoba lapha iNgilandi babunkomo lilizwe elinedemokrasi kakhulu okungangokuthi nxa kuwukuthi ama-members of parliament bengavumelani le ndlela obusa ngayo bahle bathengisele sobala akufani labanye amazwe ukuthi ama-members of parliament bazefanele ukuthi balalele umongameli into ayikhulumayo kodwa lapha bakhangela into eqakathekileyo eyokuthi ilizwe ilizwe leNgilandi linzinze liyenelise ukuthi kube kuyinkolomi yayo lihlaliseke kuhle. Ulesitshabi ngemva ukuthi sesabona lapha nothi kakhulu ezomnotho wathi ngemva kokwethula imithetho yakhe ezomnotho zawo kakhulu okuyiyo okube yimbangela enkulu kakhulu egcine sibona eqala waxotsha uso wakhe lo okhangela lezimali ukathi laye ngokunjalo ngokulandelayo layo yahamba.
Simzwile esithi kuzakhethwa umkhokheli omutsha phakathi kwamalanga ayisikhombisa alandelayo. Ngubani okhangelelwe ukuthatha isikhundla sakhe?
Ungathethi kusasa ingxabangqoza babunkomo akukacaci kuhle ukuthi umbani uzathatha isikhundla sakhe ngoba into elekade ingakhangelelwanga kakhulu ukuthi yenzakale kodwa iloba nje kade ilokhu iyihlokoma injalo kodwa abantu kade beko becabanga ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo ngendlela elekade ibusa ngayo kodwa-ke laye angazange avume ukuthi atshintshe lokhu akufunayo yingakho lakathesi lokho kungakacaci kuhle kodwa engithemba ukuthi emalangeni amabili amathathu kuzabe sekukhona omunye noma ngathi ama-front runners njalo ekuqopheni kuka prime minister onguye ozangena ayisiki ukuthi kuyafanele ukuthi kukhethwe umuntu oyedwa kodwa kule ndlela yakhona i-procedure njalo efanele ukuthi ilandelwe mhlawumbe bazaba babili bathathu njengalokhu esakubonayo kodwa-ke okwakathesi kuzabe yinto efanele yenziwe masinyane ayisoze ithathe isikhathi njengale esabona yena olu Truss nomunye wakhe ngesikhathi bezama ukuthi bangene ngesikhathi sokuphuma kukaBoris.
yena uBoris sibona ibizo lakhe lalo likhona abanye bakhona abakhuluma ngaye abathi mhlawumbe engaphenduka kungenzeka yini lokho
kuyenzeka ependuke kodwa ke angiboni ukuthi engaphenduka uBoris sebengomfaka ibizo lakhe njengalokho esizokubona nje kwesinye isikhathi ama-policies nje aphumileyo abanye sebesebenzisa ukuthi njengalokho okwanithi eZimbabwe ukuthi abanye sebezethi ayumgabi wayengcono kukathi sekusase yinto efana nayo abanye sebecela be-opta for uBoris ngenxa yokuthi bebona engathi uLuzithansi yena ube ngumuntu ofike wangena wabe confused kakhulu nxa bekhangela mhlawumbe babona engathi akusela muntu oyabe e-properly qualified kuhle ukuthi akhone ilizwe yingakho mhlawumbe sele ngagcina be-opta for uBoris kodwa ke khona uBoris nge-pressure angena kiyo angiboni ukuthi yena sengabe uyaphenduke futhi njalo kwezokuphatha
umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane uhlaziya njalo ezombusaswe Inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa amazwe omhlaba ngenhlelo ezithiyeneyo zentuthuko e-United States Agency for International Development, i-USAID, lamhlanje inikezele eZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike ama-40 zamadola eMelika, i-$36.7 million, okuyimali ezasetshenziswa ukuthengela abalambayo eZimbabwe ukudla. Limali ifakwe ezandleni zohlangothi olubona ngokuncedisa abalambayo kumanyano amazwe omhlaba olweWorld Food Programme, i-WFP. Izasetshenziswa ukuthengela uzulu eZimbabwe ukudla phakathi kwenyanga kaMfumfu kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi ilizwe libhekane lendubo ezifana lobhubhane lwe-COVID-19, ukuguquka komumo womkhathi, ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, inhlanganiso le ithi izasiza abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abasendaweni ezithi Buyera, Wetsa, Mutsi, Bikita, Chiri, Nkayi, Mangwe, Lase, Mount Darwin. I-WFP le-USAID zithi zinceda kakhulu uzulu weZimbabwe ohlala emaphandleni ngoba ewelwe kakhulu ludubo lwendlala egcina ezithengisa impahla eqakathekileyo okwenza ubuyanga ugcine buqhela. Usizo lolu lugoqela ukudla okufana lamabele, indumba, lamafutha okupheka. Emkhosini wokunikeza lolu ncedo lwemali kwabe-WFP ngabe-USAID bathe bazasebenzisana logatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi zenhlalakahle kaZulu. Umholi wesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Alien French, uthi lanxa ilizwe lakhe libhekane lendubo eziningi ezikhangelele lomhlaba kodwa lizaqhubeka linceda eleZimbabwe.
USAID is the largest government donor to the United Nations World Food Program, both worldwide and here in Zimbabwe. On behalf of the numerous vulnerable people that receive support thanks to the generosity of the American people, we want to express our gratitude today. In particular, we are jointly announcing
kuze abantu bathole okokudla ngesikhathi lesi esibi sokunzima. Indubo zomhlaba sezenza kwaba nzima ukuba sincedisane. Njengele Melika sizimisele ukusiza. Namhlanje athaba ukuba siza kupha imali efika i-$36.4 million ukusiza ivela kuhulumende wele Melika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Roberto Bolini, isiphathamandla se-WFP esithi inhlanganiso yakhe izasiza ukuba imuli zincedakale ngesikhathi sendlala.
WFP and the United States are committed to support humanitarian and social.
I-WFP lelizwe leMelika zizimisele ukuncedisa kulabo abafuna usizo kweleZimbabwe. Loba nje sisiza okwesikhathi esincane sizaqhubeka sidinga olunye usizo ukuze abantu abadubekayo basizakale. Isakhamuzi saseHarare umnumzana Alpheus Mapranga uthi ngabe lolu ncedo lugoqela labasemadolobheni ngoba kulezinye imuli ezidubekayo okwamagama ezingela mizi emaphandleni.
Lokho abakwenzileyo ngokuthi
yebo ngiyabona ba balendawo zawo abazikhangelayo kodwa engikubona ukuthi even emadolobheni abantu labo bafuna iassistance yokudla ngakuthiwa bakufake bakhangele amadolobha ngikhona ukuthi bakhangele kulezalukazi kulabantu abadala abafuna i-assistance yabona bangakhangela khonokho bangakulungisa kuzancede umuntu wonke
imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalokhu yehlule kodwa kumaviki asanda kwedlula umphathintambo ukukhishwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa uveze ukuba ele Zimbabwe lilokudla okwaneleyo usizo lolu luzancedisa imuli ezifika inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 700,000 kwinyanga eziyisithupha ezilandelayo uhulumende wakele Melika uphinde wathembisa ukuba uzasiza ngezinye izigidi ezithoba munye zamadola 9 million ezasebenziswa yi-WFP ngomnyaka ozayo eZimbabwe lo mnyaka ka-2022 ele Melika linikeze imali efika izigidi eziphezu kwamashumi amane zamadola 44.2 US dollars ukunceda uzulu weZimbabwe abe-USAID babika njalo ukuba selanikeza ele Zimbabwe amabhiliyoni edlula amane amadola 4.2 billion yokuncedisa kuhlangothi ezijeneyo zempilo okugoqela ezokutholisa ukudla kwezempilakahle ezomnotho kanye lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu ukucubungula okwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC kutshengisa ukuba abantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million bazalwe bebhekane lodubo lokusilakala kokudla phakathi kukamfumfu kusiya kumbimbitho womnyaka ozayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare Ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uvikwa eselaye ukuba kuthathwe izigidi ezilitshumi lanhlanu zamabharel amafutha ezimota 15 million barrels. Asizipaleni zelizwe ezestrategic petroleum reserve athengiselwe uZulu ngenhloso yokwehlisa intengo yawo elokho ikhuphuka. UBiden ubikwa esenza lokho emizameni yokukhweza usekelo lwebandla lakhe phambilini kokhetho lwama-midterm elections kodwa yena uyakulandula lokho esithi uyakulandula ukuthi uthethe leli nyathelo ngalesi sizathu. Inkampani elungisa izimota zohlobo lwe-BMW iya kwele Germany ivika ukuba izatshala imali engangebhiliyoni lamadola eMelika $1 billion emsebenzini wokulungisa imota ezisebenzisa ugetsi kufektali yayo eseSpartanburg esigabeni seSouth Carolina eMelika. Izaphinda itshale njalo enye imali engaba izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa ukuqhelisa umsebenzi wokulungisa amabhatri ezimota lezi kufektali eseduzane lelungisa lezi zimota. UZulu waseChad obetshengisela esola umbuso kaSale eCape Zabo inhloko kahulumende lamhlanje uvikwa etshise ama-ofisi yakhe asesigodlweni salelo lizwe. Abatshengiseleyo laba bafuna avisele intambo zombuso kuZulu ngokuqhuba ukhetho ngokuphangisa. Kubikwa kufe abantu abahlanu ekutshengiseleni kwalamhlanje. Kulabanye njalo abanengi abalimeleyo abahanjiswe ezibhedlela. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, alimale kakhulu kulandela ukuhlaselwa kwawo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eMatobo nase-Insiza ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo. Omunye wabalimale kakhulu ngunkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo Metropolitan ePhalamende owephuke izandla zombili. Bedlula isikhombisa abalimale kakhulu kulesi sehlakalo. ababona ngokwenzakalayo bathe kuzaqhamuka udlakela olukhulu ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngobani abaphehla udlakela lolu njengoba ibandla elibusayo elezanu PF lalo lisithi abalandeli balo bahlaselwe ngamalunga ebandla le-CCC? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye lomnumzana Fortune Mlalazi ocubungula ezombusaswe. Uchuma ochothoza indlela udaba lolu oluvezwa ngayo zintatheli zindaba usungula lingxoxo.
Ngesikhathi eziningi kakhulu nxa into bezisenzakala zingenzakala ngapha kuzalu phiwe akula muntu okhuluma ngazo, akula muntu ozabazayo. Ngisho ngabe abantu bezamtezo baswe bantu kumele bazibonele bodwa. Kodwa nxa kwenzakala into nje encane ngale kwi-CCC byway sokungamadala sesikhuluma ngako emaredileni kuzokufika e-America kona ngabe ku-VO A all other media houses sokhunywa ngakho khonaphana yikho ukuthi khona ngingalishona kakhulu ngoba ishayizalazi nxa indawo ngenxa yendawo liyabanzi kakhulu kunokwana kubrida eminzombeni leyi engayeyanesari okumele ngabe lina liyanisa amkhangela eRwanda ngayo genocidano yaqaliswa yini intabelizia umuntu eqhumele eceleni eseredweni abantu belilalile. You do not understand ipower elilayo lento yentabele zindaba nxa lipho ngokukhulu into eziregulesi liye zithi kona abantu labake behlale beqhamana kuphela asizameni ukufosa umoya wokuzanana lokuvuma ukuthi hhayi nxa omunye bone ngendlela enje akusike ukuthi lomuntu useyisitha sami yikubona kwakhe mina nxa ngibona ngendlela enje ayisho ukuthi asamela ngasikhulumisane kumbe asamela ngasiphana namasawudi.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uJuma uthi hhayi labantu-ke abazintathela izindaba kanye lalaba abakhuluma ngakhonokhu yiba ngani babangela lokho, kodwa-ke yikho yini kumbe kuhamba njani ngamafitshanzela?
Ngingasho umbono ngizaresponda nale indaba ekababa uChuma eyokuzama ukublame abanye abantu ngephutha elenzakalayo. Intatheli zindaba labo bonke abantu okwamanje bakhuluma ngale ndaba ngenxa yokuthi yenziwe. Intatheli zindaba kabazange bayecreate istory ukuthi u-Honorable Thofa uchayo, abacreatanga story nabantu bezano abahambe bayachaya u-Honorable Thofa nabanye. Intatheli zindaba sezibika lokho okwenzakeleyo. Sibuyele Dube on this issue of violence. Akumangalisi ukuthi ibandla lezanu libehave ngale indlela ngoba vele nathi sizalwa sikhula savela sazalelwa phakathi kwayo izanu isenza i-violence. I-history yayo is well recorded. Nxa sikhuluma nge-violence yezanu asithi wonke umuntu wezanu violence, yikuthi nje i-structural or it's embedded within the organization ukuthi babe violence. Uchuma ngumuntu engimaziyo, angizake ngizwe kuthiwa uchuma wenza i-violence. Nabazali bakhe uchuma nyabazi, kanizange into engizwe kuthiwa umdala uchuma wakwenza i-violence iloba nini. So malutshwana abantu esibaziyo ukuthi hayi ubani ulungele, kodwa sifisa ukubana basukume abantu anjengabochuma bayikhondeme ngoba kunje kwenzakala izigigaba zonke lezi ezenzakala ethiwa zi-bi-election. Ubuthi ungamele bezanu kabukasukumi ngitsho yena upresident bakhondema i-violence. Ubuhle bangikhona obezintatheli zindaba yikuthi ku-well documented sizibonile izimota zasemash east nabantu bangakhona izithombe zila, none of those have been arrested.
Chuma ngena khonapho uyamuzwa lapha uMlalazi uthi vele ibandla lezanu PF ngabantu abalodlame.
Yinto benjama ukuthi ngikuqashe khona ukuthi thina ama-analysts lapha e-studio sifika sikuqhabanise into lokho ngikutho ngani yithi mina ye uzame lenzakele kodwa phela nxalisenza lisenzakala asidingisene asidingisene ukuze ukuthi sikwe lapho phela ngoba sike senza ibhayethi lapha kobulawayo endlule kemapha eduze lapha kuwatheli bashaya abantu bezamtezi kulabogogo ababili lalamanye amashaka amabili nabanye obaba nje ati ngabe bathathi abanye baze ba-admitwa e-UB H lapha akuzange kuzokhulu endaba naleyo kuma-studio seven kuma-social media kwaba yindaba yaokhulunywa mbijana yadlula yabo kodwa kunabantu abalimalayo ba-admitwa elengeni
ukuthi manje even if uhamba ngabe inyadini ngale okhulu ngakho lapha ngiyibona abantu abakusho bathi uyakhumbula after uzame element inyadini lapha kuba kushiye mina ngamthi futhi athi phela indlu lapha wafa ngizokuya about 4 days
yes yawuza kakhulu Juma kuya phambili lapha mlalazi kumele kwenzweni
kuyazuka phambili ngendaba ye violence ikuthi silungise iculture yethu ye politics which is where esilenkinga khona abantu bahloniphane uthuma uma ngimbona ngimhloniphe njengesizalwane seZimbabwe sihloniphe abantu besifazana nalabo abavulnerable uma uthuma uyamazi honorable Thofa akungitshele Thuma ukuthi uma ungumuntu sibulokupheleleyo usazi honorable Thofa uqalela ngapha ukumtshaya umuntu njengaye umuntu ongeke abulale ngisho impukane kodwa ungambona kuphela uhlale ezisimayelela akubingelele
umnumzana Fortune Mlalazi uhlaziya ezombusaswe obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF kunxoxo ebilawulwa ngoGibbs Dube weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zibhekane lodubo lokwengezwa kokuvalwa kwamanzi kulandela ukucitshwa kwamandla kagesi okumpompa amanzi asuka edamu leNyankuni esigodini. Kubika ubathabile Masuku.
Kunaleso sizathu ikhansili yalelo dolobho yethule isaziso sokukhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sebezabanjwa ngamandla ukwengeza isikhathi sokuhamba kwamanzi kulaleso esijwayelekileyo. Umnumzana Willias Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Progressive Residents Association eCountry Park uthi ikhansili kumele ihlangane lezakhamizi zibonisane ukuthi uhlupho lwamanzi lungaxazululwa njani.
Njengezakhamizi zakoBulawayo jikelele besicela ukuthi amanzi sibe le-plan B ngoba nganya mandlovu akwafa bakithi isebenzi.
Unkosikazi Mthembe Mpofu isakhamuzi sakoBulawayo ukhuthaza abazali ukuthi labo badlale eyabo indima bengathumezi abantwana esikolo begula ukuze benqabele ukumemetheka kwesihudo.
Esikubonayo njengabazali ukuthi umkhuhlane wesihudo ngendlela omemetheka ngayo lathi silomlando ngoba siyakwazi ukuthi kuyathelelwana nxa omunye engabalawo. Asinanzelele nini ngesikhathi esiphakathi kobunzima bamanzi. Umntwana engagula singamthumezi esikolo ngoba ngokunye okwenza ukuthi umkhuhlane umemetheke lezikolo akulamanzi. Ezinye azila even amabhoholo. Ebesikukhangelele ukuthi ngesikhathi esinje ikhansili inanzelele izikolo lendawo ezinjalo kuzivikeleke emkhuhlaneni lo.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo, uKhansila Mlandu Ncube, uthi kabala lwazi lokuthi abekhampani yamandla yamagetsi ezTDC bazaqeda nini.
Uhlupho lwamanzi lubangelwe indaba yokuvalwa kwamagetsi eNyankuni dam. Kukhanya kulento abayilungisayo abezisa, so sikhangelele ukuthi ekulungeni kwakho yikho izakhamizi ezizaba lamanzi khona, kodwa hayi kwezinye indawo amanzi ayaphuma sibili endaweni ezishiyetshiyeneyo noma ipressure yabo iphansi.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli seBulawayo City Council unkosikazi Nesisa Mpofu ibe liphutha ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbuzo ethunyezelwe nge-WhatsApp. Kodwa umbiko owethulwe ngabe-BCC osayinwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk unkosikazi Sikhangele Joe uthi izigaba zonke zedolobho lakoBulawayo kuza kuba lokuphazamiseka kokubuya kwamanzi kulandelwa ukucitshwa kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo. Ngubathabile Masuku.
Livestock asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu ehlasela abesifazana eye breast cancer ngalesi sikhathi kunanzwa inyanga yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane i-breast cancer awareness month. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili.
ugatsha lwamajele soluvumele umnumzana Nelson Chamisa ukuthi ayebona usikhala labanye bakhe ejele. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.